Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri gunyana 19 2017
makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirongwa chekunyoresa pachishandiswa michina yechizvino zvine biometric voter registration kits choburitsa kusagadzirira kwakakwana kweZimbabwe Electoral Commission kumasvingo sezvo nzvimbo dzekunyoresa dziri kushayikwa michina.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump votaura kekutanga nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York uyo uri kupindwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino.
Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa navaKristu Mutsvangwa roendesa gurukota revakarwa hondo kumatare richiti vari kushandiswa nezano PF kuti vaumbe sangano revakarwa muhondo rinorerekera kumutungamiri wezano PF vaRobert Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vazhinji vemusha werujeko kumasvingo vanoti havasi kufara nekushayikwa kwenzvimbo yavanofanira kunyoresa mumishina yebiometric voter registration kana kuti BVR izvo zviri kuita kuti vatadze kunyoresa kuvota. Kandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vari kuenda kunzvimbo dzakatarwa asi vachikundikana kunyoresa sezvo nzvimbo yavanofanira kunyoresa isiri kuwanikwa mumushina weBVR. Mungwe mugari wekurujeko vazivana nemuzorodzi vanoti vakatadza kunyoresa kuti vavhotere muwadhi yavo sezvo yakanga isiri kuwanikwa mumushina vakazopedzisira vanyoresa kuti vavhotere kumusha kwavo kumaruwa.
Ndakasvika nezuro pa registration center ndobva ndanzi inini dzokera nokuti ward 7 yerujeko yandogara uye yandova yandakavhotera 2013 yainge haionekwi musystemu. Saka ndakabuda pagedhe ndobva ndafunga kuti saka ina ndichatovhoti. Vanhu ava vanogona kudero vaida kudi kutotivhiringidza kuti tisazvota zvachose. Saka enda kamba ndati ayo inini ndobva ndadzokera muyamuya mukati muzeki ndobva ndati ayo inini ndakuda kuti vhotera kumusha kwangu kwandakazvagwa kumasungo central pashonganiso. Saka vadaro vakabva vandiregista kumasungo central kuya.
Vamwe vakaita sava Brighton Ramusi vanoti vari kushamiswa zvikuru kuti sei mumusha wavo werujeko usiri muBVR uku Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kuti yakagadzirira zvakakwana.
Ndiri kukashira madzaka zvikuru kuti sei wadhi yerujeko out of 10 wards dziri muno masvingo eben iri kushayikwa musystem. Patasvika ndaudzwa kunzi isusu hatisi kukwanisa kuregista kuvhota sevagari muward 7 nokuda kwekuti mapolling station yedu haasi kubuda. Saka zvinhu zvatichungurudza.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa kuzek mudunhu remasvingo amai Gertrude Murumbi avo varamba kurekodhwa mashoko avo vabvuma kuti kurujeko kwakaita dambudziko uye vatombomisa kunyoresa vanhu veikoko. Amai Murumbi vatiwo dambudziko iri kugadziriswa nanamazvikokota vavo. Asi vamwe vagari vanoti vave kutyira kuti vangangotadza kuvhota uye ZEC haisi kufambisa mashoko akakwana kuvagari achivaudza zvinodiwa kuti vanyorese. Nemamiriro akaita zvinhu murujeko, Muzvare Esther Chimanikire vanoti vave kutyira kuti kodzero dzevanhu dzekuvhota dzingangombonyikidzwa.
Totyira togona kutotadza kutovhota manje nekuti kana zvichinzi mapolling centers edu ari missing zvinogoitika sei iyo ZEC iri kuti yakarongeka pazvinhu zvayo zvose kuti tizokwanisa kuexercisa kodzero redu yekuvhota. isu tinoda kuyambira kuti vezeka sesu vagari edu emuwadi 7 tirikudawo kuvhota ndavaone zvavanoita tione mavhotero atingaitawo maelections ari kuuya muna 2018
zvichakadaro vamwe vagari vemumasvingo vanoti vashandi vezeki vari kutora nguva yakareba kunyoresa munhu mumwe chete vachiratidza sekuti havasi kugona basa iri nemazvo kunyange hazvo vakadzidziswa kushandisa mishina iyi mitsva mumwe mugari womasvingo vanoziva muguti vati vabudirira kunyoresa nhasi asi havana kufara nenguva yatorwa kuti vapedzerwe
maonero andaita nenguva yatatora kuti ndizorejistwa zvipere ndaona soti vanga zeka isati yanyatsogadzirira kuti vaite zvechirongwa ichi nokuti pandatosvika chekutanga tatanga kurambirwa kushandisa house number vachiti izvo kunodiwa mastand number of which vanhu vakawanda havazvizivi izvozvo vanhu vadzoserwa kuti vanotsvaka mastand number avo vakawandisa then tabva ipapa ndazowana stand number pandazodzokera ndanofiliswa affidavit rasainiwa pacho pakuchizotogwa mafingerprints nemipikicha vava vachitora nguva yakarembesa zvokuti ava handionesa kuti vanokwanisa kurejista vanhu vakati wandei pazuva sezvatinotarisira
chirongwa chekunyoresa kuvhota chakaparurwa musi wa14 gunyana uye chinopera musi wa15 ndira gore rinouya asi MDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai yakwidza mutungamiriri wenyika varobert mugabe zeki pamwe negurukota rezvemutemo vaemarson munangagwe kudare ichiti vamugabe havana kutevedzera zvinodiwa nemutemo pavakatara mazuva aya MDC inotiwo zeki haina kugadzirira zvakakwana kuitira kuti iite basa raro nemazvo nyaya iri kunzikwa mudare nemusi wechina munhu anotarisirwa kunyoresa anofanirwa kunge aine makore 10 kana kudarika aine chitupa kana gwaro rekufambisa gwaro rinoratidza paanogara muguta kana kuti kumaruwa aine tsamba yasabhuku kanawo affidavit yakasainwa nacommissioner of oath kanawo magweta nevamwe vanobvumirwa pamutemo ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini gandri maramba
Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa navaKristu Mutsvangwa nezuro rakaendesa gurukota revakarwa hondo yerusununguko vaChingadhuve munyori mubazi rezvevakarwa hondo yerusununguko vaWalter Tapfumanei pamwe negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai kudare repamusoro reHigh Court richida kuti vamiswe kuenderera mberi nekusarudza umwe utungamiri hwevarwe verusununguko izvi zvinotevera kurudziro yakaitwa nevamwe muzano PF yekuti patsarudzwe utungamiri hutsva hwesangano iri hunodyidzana nebato rezano PF sezvo huri kutungamira pari zvino vakadzingwa mubato iri mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vanoti vatatu ava vari kushandiswa nevamwe vanhu vari muzano PF kuti vavabvise pazvigaro paumbwe sangano rinoita zvido zvechikwata chiri muzano PF cheG40 vatapfumanei vanonzi nhasi vaita musangano nevamwe vakarwa hondo kumahofisi ebazi ravo uyo unonzi ndevekurwana masoro pamberi pemusangano wekuzosarudza utungamiri hutsva Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kuna vatapfumanei kuti zvii zvasungwa mumusangano wavaita uyu Congress yevakarwa hondo ava iri kutarisirwa kuitwa muna 2019 apo panozosarudzwa utungamiri hutsva ngatinzwe hurukuru yataita navamahiya
bumbiro remutemo remaovheterani rinotaura hero kuti kubva munhu musi waeretwa munhu anofanira kuzoelektwa after 5 years saka varwiri vorusununguko vemuzimbabwe vari kuenda kucongresi mu2019 hapana munhu ane simba rokumanikidza organization kana kuti musangano chirungu ndo chiringa kutaura zvakanaka chiti private voluntary organization mawo veterans vari muassociation iri private havasi registered neministry of war veterans kana kuti defense vakarejistwa neprivate voluntary organization act of zimbabwe saka isusu hatiudzwe zvekuita nomumwe munhu kana nguva yedu yekuenda kucongress yasvika tinongoenda kucongress saizvozvo zvinotaura mutemo wedu
saka vamaendera kudare ndivanani
vatataendera kudare ndevari kutora nyaya nepadumbu votumwa nasekretari wewomen's league asingatide nekuda kwekuti ane zvinangwa zvake mumusangano nemag40 avo ivo vochida kuimplimenta izvozvo zveministry hakuna protocol yakadaro is only a wing yaitaurwa namai mugabe and havaudzi ministry zvokuita ndochitoita ipapo because havasi executive
saka matara ati nyaya yenyu inonzi kwariini
kudare inda dikishia andi chino taurauti mirai tozo kudzai kuti nyaya nyino pindareni ndozi mureo inda dikishia kuti ino kutu rambi zavane zavari kuita watuwareji kuita kuti pazuwa ni kubuwa ya kugariwa paswe nyaya yuyu nidare gururi zimusu chaka hindi sama pepani zuu waka sifu wa mwazo sifu wa nasi makuseni
vachuzi kwa kuti vamire kuita msangano yuyo
vachuzi kwa kuti avana mvumo yu kuita izuzu kwete kuti vamire chetasi kuti avana mvumo
tunozwa kuti vamuri kupikisana nawe vari kuti vari kuenderera mberi nekusarudza utungamiri uchange uchimirira vakarwa honde yerusununguko imwe chaita sei nazvo
zvauri kutaura zvinoreva kuti vatosarudza kana kuti vanga vava ku ministry hakuna congress yakadaro by normal standards kune kusina congress yakadaro saka hapana chavaita
vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association va Douglas Mahia vari parunare muHarare ne Studio 7.
Sangano reAfriForum remSouth Africa rasvitsa magwaro aro kudare remuPretoria richikumbira kuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vamiswe pamberi pedare vachitongwa nemhosva yavari kupomerwa yekurova netambo yemagetsi imwe tsvarakadenga chiri chizvarwa chemuSouth Africa muzvare Gabriela Angels. Mutauriri weAfriForum vaWilly Spice vaudza vatori venhau kuti kusvitsa kwavaita magwaro avo kudare repamusoro remuPretoria inzira yemitemo yematare muSouth Africa yavari kutevedzera kana uchida kumisa mudare munhu akapara mhosva asi achichengetedzwa nemutemo wediplomatic immunity. Amai Mugabe vanonzi vakarova muzvare Angels mwedzi wapera apo vakamuona ari pahotera paigara vanakomana vavo vaviri Robert Jr. na Chatunga Bellarmine. Zvakaitwa namai Mugabe zvakakonzera mutauro mukuru izvo zvakasiya amai Mugabe vachipona nepaburi retsono apo vakazopiwa nehurumende yeSouth Africa ruchengetedzwo rekusasungwa nemapurisa kuburikidza nediplomatic immunity iyi. Vachipindura mashoko ekuti vakarova muzvare Angels amai Mugabe vakaudza vatori nawo muZimbabwe kuti ivo ndivo vakatorwiswa namuzvare Angels.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vari kutonga mumema amai Aung San Suu Kyi vanoti hurumende yavo inosoropodza kutyorwa kwekodzero kwose kuri kuitika mudunhu rekumawirira reDakine uko maMoslem erudzi rwechiRohingya vanodarika mazana mana ezvuru vakamanikidzwa kutiza misha yavo vachipinda muBangladesh iyo yakagandurana nenyika yavo.
Mauto eIsrael azivisa kuti nhasi adonedza ndege isina mutyairi kana kuti drone yakagadzirwa kuIran ichifambiswa nevarwi vechikwata cheHezbollah apo ndege yanga yave kusvika pedyo neGolan Heights.
Musika weZimbabwe Stock Exchange unonzi uri kuita zvidavado sezvo vanhu vakawanda vari kuenda kunotenga nekutengesa upfumi hwavo kana kuti mashares pamusika uyu. Musika uyu pari zvino uri kuverengwa pamusika yepasi rose iri kushura mare mukuita mari. Mari iri kutenderera pamusika uyu yasvika pamabhiriyoni 10 emadhora. Makambani ari kuita zviri nani pamusika uyu anosanganisira Delta Corporation, kambani inotengesa makanda engwena yepadenga, Econet Wireless, Simbisa, National Foods, Old Mutual, Sidco, BAT, OK Zimbabwe nemamwe. Kunyangwe hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka pamusika uyu, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uyu munongedzo wekuti upfumi wananga kumawere. Vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kuri kupa kuti zvinhu zvidai. Mashoko aya atsinirwa nemutedzeri wemutungamiri wesangano Reconfederation of Zimbabwe Industries vakalisto Jokonya.
Stock exchange chiratidzo chezviri kuitika munyika zvichireva kuti ndopandaradza zvitengeswa zvomunyika zviri kufamba sei. Saka makambani anenge akaregistwa pa stock exchange mazhinji acho ndeanotipa isusu nzira kana kuti gwaro rekuziva kuti musika wemashares uri kumira sei munyika. Saka apa pari kuratidzika ipo kuti musika uyu iko zvino unenge uri kufambirana nekushota wakaita mari muZimbabwe. MaUS dollar muZimbabwe iko zvino ari kushota. Saka pane kana kuti pane mukana wakakura unoita kuti iwo uwanikidze vamwe vachiuya vachitenga zvinhu zvakawanda kana vashandisa munomu. Sezvaita ndingangoti sezvaita old mutual share kureva kuti iri kuratidza kuti kushota kweforeign currency kune vanhu vari kuuya vachitenga mashares muno muZimbabwe nokuti achipa.
Muzvina bhizimisi uye vaimbotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vanotiwo nemamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi Zimbabwe Stock Exchange ndiro bako rekuhwanda.
Ichokwadi kuti Zimbabwe Stock Exchange pari kuitika mashura. Vanhu vane mari dzavo nevanhu vemabhizimisi vakutsvaga kuti vangaite sei ndekuti kuvangwanise mari dzavo kuvanogona kuti mari dzavo dzirambe dzine uremu hwayo ende inge ichiberekawo zvakare. Saka zviri kupangidzika kuti kuZimbabwe Stock Exchange kuti kumhanyira vanhu. Chimwe zvichiri kudaro ndechekuti vanhu vaakutya nekuti inflation iya yaakutanga kukwira zvakare. Saka nevanhu vari kutsvaka kuti ii kwetingaise mari dzekuende kupi vanenge vaine mari dzavo. Vamwe vanoenda kundotenga mazimba.
Asi vabiti vati zviri kuitika pamusika uyu injuga.
Ikonomi yavora, makambani ari kuvhara. Saka zviri kuitika pastock exchange paya pachitsotsi ifeja-feja, iponzi scheme. Nokuti makambani ari kuburitsa mari nevanhu vari kuburitsa mari mabhengi maRTGS aya. Vongoita zvimaRTGS transfer voisa mari dzavo muZimbabwe Stock Exchange. So yango speculation, yango feja-feja, yango casino economy.
Vajokonya vayambirawo kuti zviri kuitika pamusika weZimbabwe Stock Exchange unogona kuva munongedzo wekuti Zimbabwe yadzokera kumakore ekuma 2008 apo dhora renyika rakashaya simba zvisina mukare akamboona kana kuti hyperinflation.
Hatimborambi kuti inenge yotoratidza kuva hyperinflation. Kureva kuti inflation yapfuuridziya zvakanyanya ndozvaakuti ratidzika iye zvino.
Hatina kukwanisa kubata mukuru weZimbabwe Stock Exchange vaAlban Chirume sezvo vanzi vanga vari pazororo uye vakafanobata nzvimbo yavo vanzi vanga vari musangano.
Vanhu vakambodzingwa mudzimba dzavaigara kudziva resekwa vanoti vave kugara vakabatiraura mumaoko sezvo kanzuro yeHarare iri kuvimbisa kuti ichavadzinga mudzimba idzi zvakare sezvo vari kukundikana kubhadhara mitero. Mutoro wedu wenhau Kiri Mudzamiri akashanyira musha wedziva resekwa ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe murume akambovharirwa imba kudziva rasekwa 3 vaSteven Mato vanoti havana kumboyambirwa kuti imba yavo yaizovharwa nekuda kwechikwereti chavanacho kukanzuro yekutaya. VaMato vanoti vanhu vakangosvika nomusi wechina svondo rapfuura vakagwejenura gedhe ndokuburitsa midziyo yavo vachiikandira panze. VaMato vanoti chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti midziyo yavo yakapwanywa zvokuti hazvichaita kuti vaishandise zvakare. Mumwe wevanhu vane dambudziko seravaMato ndiva Israel Mbewe. VaMbewe vanoti midziyo yavo yakapwanywa payaikandwa panze.
Vangosvikira pane vana ngoti tavazobudisa zvinhu toda vatakiya imba. Imba ichazinya toisiti kanzo kubva kutora zvinhu zvinokanda kurudi zvimwe zvachikoka chikoka properties yakachikoka chikoka. Then afterwards ndopakazoya mayuti vatozovatanga kumhanyisa vanhu vaivangwa nemapurisa vangwana vatanga kuva magunshots ndenga vachibva vamhanyiswa nevanhu.
Pakashanyira Studio 7 musha wedziva rasekwa yakawana vagari venzvimbo iyi vakabata mafoshoro nesimbi vachiti vacharwisana nevashandi vekanzuro nevekambani inotevera zvikwereti yeWorkers Debt Collectors kana vakadzoka kuzodzinga vanhu mudzimba dzavo nepamusana pezvikwereti. Mukuru wesangano reHarare Residents Trust vapresha tishumba vanoti sangano ravo riri kuongorora nyaya iyi. Vashumba vanoti zvinofadza kuti vagari ava vakapiwa mukana wokugara mudzimba dzavo mushure mekupindira kwakaita mumiriri wenzvimbo iyi muparamende amai Omega Hungwe vanova nhengo yezano PF.
Kwatiri isusu kanzuru iri kutora mutemo kuuisa mumaoko mavo nechikonzero chekuti muconstitution yeZimbabwe munhu anofanirwa kungobviswa chete mumba kana achinge awanirwa mhosva kudare redzimhosva. Zvinorevwa kuti panenge paine court order.
Kunyange hazvo vanhu ava vakadzokera mudzimba dzavaigara mushure mekupindira kwakaita amai Hungwe. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo inoti kana kanzu richiburitsa vanhu mudzimba dzavo inofanirwa kuita izvi paine chikonzi, uye vanhu vanenge vachiburitsa midziyo iyi vanofanirwa kubata midziyo iyi zvakanaka, kwete kusiya vaputsa midziyo yevanhu. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chinebe vanoti kanzuru haisi kudzokera shure nenyaya yekuburitsa vagari ava mudzimba idzi kudzamara vabhadhara mari dzavanadzo kukanzuru.
Uyai neuwandu hwenyu, endai kumadistrict office, endai kuhedhouse kuroweni Mateni, munotaura nevanobata mari, munotaura nemadistrict officers enyu, munogadzirirwa nyaya dzenyu, mobhadhara mari dzamunenge muchikwanisa kubhadhara nguva iyoyo.
Vachideme vanoti dzimba idzi dzakavakwa nekanzuru kuti inge ichiwana chovuviri kuitira kuti iwanewo mari yokugadzira migwagwa nekucheresa mvura inonwiwa nevagari vemuguta reHarare. Vachideme vanoti vagari vanogona kupinda muchirongwa chokuti vabhadhare zvikwereti zvavo pashoma nepashoma, kwete kuti vashandise dzimba idzi pasina mari yavari kubhadhara. Vanhu vakatarisana nedambudziko iri mudzimba rasekwa vanodarika zana, asi zviri kuitika kudziva rasekwa zvinonzi zviri kuitikawo mudzimwe nzvimbo dziri pasi pekanzuri yeHarare, sezvo vanhu vakawanda vari kutadza kubhadhara mari kukanzuri. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa, zvichitevera kuondomuka kwaita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muziva rasekwa 3, ndini Kiri Mudzamiri.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vataura kumubatanidzwa hwenyika dzepasi rose weUnited Nations General Assembly kuNew York, vachiropodza zvikuru nyika dzakaita seIran, Afghanistan, Venezuela neNorth Korea. VaTrump vati musangano weUnited Nations uyu uri kuitwa panguva iyo nyika dzepasi rose dzisina kumira zvakanaka nepamusana pedzimwe nyika dzavati dzinokonzera nyonganyonga pasi rose dzichibatsira mapoka anopfurikidza mwero. VaTrump vadoma nyika dzeIran neSyria vachiti dzinobatsira zvikwata zvinopfurikidza mwero, uye vatiwo mutungamiri wenyika yeVenezuela vaNicolas Maduro mutungamiri auraya nyika yake nenyaya yekutevedzera gwara regutsa ruzhinji. PaNorth Korea vaTrump vati nyika iyi ikaramba ichiita zvairi kuita, America ichasara isina zvimwe zvekuita kunze kwekuiparadza nekuirwisa. Vatiwo nyika dzose pasi rino dzinofanira kuteedzera zvido zvevanhu kana kuti kodzero dzavo.
The success of the United Nations depends upon the independent strength of its members. To overcome the perils of the present and to achieve the promise of the future, we must begin with the wisdom of the past. Our success depends on a coalition of strong and independent nations that embrace their sovereignty to promote security, prosperity, and peace for themselves and for the world.
VaTrump vati kubudirira kwesangano reUnited Nations kunoitika chete nekubudirira kwakazvimirira uye nekusimba kwenhengo dzesangano iri. Vati kuti pakundwe zvimhingamupinyi zvakatarisanwa nazvo pari zvino uye kubudirira kuvimbiso yeremangwana, panofanirwa kuitwa izvi nenjere dzezvakaitika kare zvinozivikanwa uye kuzvimirira kwenyika dziri muUnited Nations kusimudzira runyararo nebudiriro kwenyika idzi pachazvo uye kubudirira kwenyika dzepasi rose. Tanonoka Wande weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica vaPromise Sunday avati vaTrump vanga vachifanira kutaura zvakati wandei pamusoro pezviri kuitika kuAfrica zvikuru sei pamusoro pezvinhu zvizhinji zvisina kufanira zviri kuitwa nevatongi vekuAfrica.
Chisinonyanya kundifadza ndechekuti paspeech yose yaitwa navaTrump hapana kana pavambotaurawo nezveAfrica kana kuadresa matambudziko anosangana necontinent yeAfrica.
Mange muchida kuti vataure chinyi pamusoro peAfrica?
Ndinoona kuti continent yeAfrica ine matambudziko akawandisa. Kune nyika dzakawanda dziri kutadza kuteerera mahuman rights, dziri kumbunyikidza vanhu, and panga paripo panga pachifanira kuti iwo semutungamiri weAmerica, nyika inonzi iyo ndo nyika ine mutsindo, ndo pavanga vachifanira kunge vachitaurawo zvinobatawo nyika yeAfrica. Asi tinoona kuti vaadresa zvinhu zvekunana North Korea, kuna nani, vakabata matrade relations, vakabata vana Venezuela, vakabata vanana Cuba. But Africa secontinent zvaratidza kuti kana mundangariro dzavo haimo. Saka izvozvo hazvina kungondifadzawo kuti sei vatadzawo, vachallengewo maleaders vari muAfrica kuti vakwanise kufambisa nyika dzavo mune zvakanaka.
Avanga vari vaPromise Sunday chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Marvelous Nhlanganya uye achitiudza zviri kuitika paFacebook.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa nyaya yechirongwa chekunyoresa pachishandiswa michina yechizvino-zvino yebiometric voter registration kits, icho chakatanga nezuro kuti chiri kufamba sei. Regai timboenda kune vamwe vari kunharaunda dzakasiyana-siyana tinzwe pfungwa dzavo.
Netwa Simon ndiri muHarare ndihambi. Tandiri kungoona publicity yekuregistra paVVR isati hainanyatsa kupuhwa kuvanhu zvakajeka. But tandiri kuona ndechekuti mapato ese ari muno munyika ari kakupidza acho, hapana vari kuita ndingati openness yekunyatso kuva neda kupa vanhu information yakakwana. Tinyange inozeti pake zvayo haina education yatiri kuti iri open, iri public, inoenda kuvanhu, inoeducata vanhu in terms of voting. What I would like to encourage vanhu kunyanya vadika vari kuda kutanga kuvhota mateenagers ngavarege kuora mwoyo, nekuti if they have future now it's time kuti vachidi vachifemaina their own future. Sanambotaura nemaveles ndaakutoziva kuti tichifanira kuenda kumbare complex two ndokuti dzizione pandinogara.
Inini ndinonzi Douglas Mahia, mutauriri weboka revakarwa hondo yeChimuringa. Tinoda kuti vanhu varege kukambena vachirova vanhu. Ngavasarova vanhu, hatidi vanorova vanhu. Ngatingotaurirai donzo musangano watinenge takamiririra, mumwe nemumwe anzwisise asina kurohwa. Hatipi mhirizhonga. Mahovhetenza haasi kuda mhirizhonga, haadi kuti vabereki varohwe. Todazve kukurudzira ruzhinji rwevanhu veZimbabwe kuti dhisizheni, nokuti ndozvatakarwira kuti vanhu vange vachikwanisa kuvhota. Saka ngatiendei tose nehuwandu hwedu tinovhota, tisarudze mutungamiriri wenyika watinoda isusu, kwete watamanikidzwa. Tiri kukurudzira kuti vanhu vese vaende kunorejista kutaura kuti zvinhu zviite zvakanaka neexercise iyoyo iri kuitwa iyoyo.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheTheConnection nhasi tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa vavhoti, icho chakatanga nezuro. Vechidiki, muri kunyoresa here? Pane zvimingapinyi zvamuri kusangana nazvo here? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni tungamiri Nkomo.
Tinotenda mutungamiri. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Chirongwa chekunyoresa pachishandiswa mishina yechizvino zvino biometric voter registration kits choburitsa kusagadzirira kwakakwana kweZimbabwe Electoral Commission kumasvingo sezvo nzvimbo dzekunyoresa dziri kushayikwa mishina iyi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu toksia mina Chris Gande munaudze isindebele.